Mashoko anotevera ndeekuwedzera. 7b. Mashoko anonyanya kushandiswa mubhuku raEzekieri. Mwanakomana wemunhu. Anowanika kanopfuura ka90. Ezekieri anodanwa achinzi mwanakomana wemunhu kanopfuura ka90. Ezekieri 2 verse 1. Paanoita izvi, Jehovha anenge achimuyeuchidza kuti kunyange zvazvo akapiwa basa rinokosha, angoriwo munhu wenyama. Sezvineiwo, mumabhuku eBhaibheri anotaura nezveupenyu hwaJesu, Jesu anonzi mwanakomana wemunhu kanenge ka8, kuratidza kuti akava munhu chaiye, kwete ngirozi yakanga yakapfeka muviri wenyama. Mateo 8 verse 20. Vachaziva kuti ndini Jehovha. Anowanika kanopfuura ka50. Kanopfuura ka50. Ezekieri akanyora mashoko aMwari ekuti vanhu vachaziva kuti ndini Jehovha. Achiratidza kuti Jehovha chete ndiye akakodzera kugamuchira kunamata kwakachena. Ezekieri 6 verse 7. Changamire Ishe Jehovha. Anowanika ka217. Mashoko ekuti changamire Ishe Jehovha anowanika ka217, zvichiratidza kukosha kunoita zita raMwari uye kuti zvisikwa zvese zviri pasi pake. Ezekieri 2 verse 4.